Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chikumi 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashoropodza zvikwata zviri mubato ravo vachiti zvauraya bato ravo reZANU-PF. Vamwe vagari vemuHarare voronga kuratidzira nemuvhuro vachinyunyuta nekuramba kuri kuita kambani yakapiwa basa rekutevera zvikwerete nekanzuru yeWellcash ichiri pamahofisi ekanzuro. Mumiriri weAmerica muZimbabwe anoti achakurudzira hurumende yavaDonald Trump kuti irambe ichitsigira chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kuve vanhu vanozvinenepisa vachiyeuka kuti masimba avo eutungamiri anobva kuvanhu. VaMudenda vataura mashoko aya nhasi muBulawayo apo vanhu vanga vachionekana nemutumbi wemufi vaNelson Dlovu ava vakaitwa gamba renyika. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vanechitsama vaungana nhasi muBulawayo pamunamato wekuonekana nemutumbi wavaNdlovu avo vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vachitaura pachiitiko ichi, vaMudenda vati kushaya kwavaNdlovu kunorwadza nekuda kwekuti kunze kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaNdlovu ndiye munhu mukuru ange asara mubato reZANU-PF ane nhoroondo yakareba mukurwira rusununguko rwenyika. VaMudenda vasetsa vanhu pavati apo nyika yakatarisana nesarudzo dzegore rinouya, vatungamiri vakawanda vachange vave mubishi kumhanyidzana kung'anga kuti varambe vari pazvigaro zvavari. VaMudenda vati vaNdlovu vaive mutungamiri akanaka aizvininipisa nguva dzose achiyeuka kuti utungamiri hunobva kuvanhu. Vakatiwo zvakakosha kuti vatungamiri vose vagare vachirangarira izvi.
Masiketiwe navanhu tavasezi kungeni.
Kana tasarudzwa nevanhu tave pazvigaro, kazhinji tinokurumidza kukanganwa kuti zvigaro izvi zvinobva kuvanhu hazvisi zvedu. Ipapo ndipo patinofanira kuwana chidzidzo chikuru kubva kuna baba vedu vaNdlovu, vaive munhu akazvininipisa vachiziva kuti utungamiri hunobva kuvanhu.
Vanhu vakawanda vataura pachiitiko ichi varumbidza vaNdlovu semunhu aive nerudo uye aitsvaga nguva dzose kubatsira nekusimudzira veruzhinji. Mwana wavaNdlovu Dr. Eva Agosu avo vanove chiremba vati baba vavo avo vakange vave nemakore akawanda vabatwa nechirwere chegomarara vakange vave kurwadziwa zvikuru mumazuva avo ekupedzisira, asi zvazvina kuvatadzisa kuramba vachiita mabasa avo ezvematongerwo enyika. Vatiwo vakamboedza kutaurira baba vavo kuti vachizorora, asi vakaramba nekuti vaive munhu aive akazvipira nguva dzose kuve mutungamiri anobatsira veruzhinji.
Takapedzisira tazvinzwisisa tose tikazvitambira kuti baba munhu wevanhu uye basa ravo rekutungamirira vanhu vanorifarira. Takabva tabvumirana kuti kana zviri izvo zvinovafadza zvichiita kuti upenyu hwavo huenderere mberi, ngativaregererei vakadero tichirega kuvataurira kuti baba chizororai pane zvamuri kuita izvi.
Nengo yeCentral Committee vaRichard Ndlovu vari wosahwira wemufi vati hazvivashamise kuti vaNdlovu vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vakatiwo vanorwadziwa zvikuru nemashoko akabuda mune rimwe bepanhau ekuti vaNdlovu vaive mutengesi nekuti vakaramba kumutsurudza bato rezapu. Gurukota redu nurevla wayo, ama Yunis Sandimoyo, vatu vandlovu vaive muna ida kubata nzavanu ose, risine ne marudzi avo, vakati o ii ndiyo dzidziso uru, inofanu wakuchengetezwa nevanu mukurangarira vandlovu. Vandlovu, avo vange vachasvitsa makore makumi masere nematanha atumuna gumi guru, vakashaya nemusuwe muvhuro, mubulawayo. Vachavigwa kumakuva yeNational Heroes Acre, mangwana. Ndaka mirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti vanofara chose nezviri kuitwa nevechidiki vakapinda muchirongwa cheYoung African Leadership Initiative kana kuti YALI kubvira pachakatanga muna 2014. Vativo vachakurudzira hurumende yenyika yavo kuti irambe ichitsigira chirongwa ichi. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 apo vaparura zviratidzwa zviri kuitwa nevechidiki vakapinda muchirongwa cheYALI kana kuti Mandela Washington Fellowship kubva muna 2014 apo chakatangwa, vaThomas vati YALI ndechimwe chezvirongwa zvinofadza chose pazvirongwa zvese zvinotsigirwa nehurumende yavo muZimbabwe. VaThomas vati kunyange hazvo paine tarisiro yekuti rutsigiro rwemari kunyika dzekunze ringangoderedzwa nehurumende yavo, ivo vacharwa vamire kuti chirongwa cheYALI chienderere mberi. Vati zviratidzwa zveYALI Expo izvo zvichapera mangwana zvinoratidza unyanzvi hune vana veZimbabwe, uye vachashandisa izvi seumbowo hwekusimbisa kuti hurumende yavo irambe ichitsigira chirongwa ichi. Vakapinda muchirongwa ichi kubvira muna 2014 vari kuratidza unyanzvi hwavo pamwe nezvavari kuita mumasangano kana kugadzira mumakambani avo zvichitevera unyanzvi hwavakawana pachirongwa cheYALI. VaGolden maunganidze avo vanodzidzisa zvidzidzo zvekutapa nhau kuGreat Zimbabwe University zvakare vachidhinda bepanhau reterrorism kumasvingo vanoti chirongwa ichi chakavabatsira zvikuru mubasa ravo rekutapa nhau nekufambisa mashoko. Vamaunganidze avo vakapinda muchirongwa cha2016 vati basa ravo rabudirira zvikuru nekuda kweruzivo rwavakawana pachirongwa cheYALI.
Saka iko zvino ndakwanisa kushandisa ruzivo rwangu kuti vanhu munzvimbo mavari vazive zviri kuitika mavari, vazive kufambiswa kumashoko, vakwanise kutaurirana pachavo, uye vakwanise kutaura nehurumende zvavanoda kuti zvibatsirwe kana kuti maprojects avanenge vachiita kunzvimbo kwavo kana vanga vane zvinhu zvavanotengesa. Ndakagadzira mukana wekuti izwi revanhu rava kunzika kure, ndo vamwe vachitaura nyaya dzavo sezita renewspaper redonozitewo Zimbabwe vanenge vachitaura zvavanoita. Saka chinga vachipinde chipi zvinga vachinovatambudza chinga vachinovafadza vakukwanisa kutaura nenyika yose.
Vaive muchirongwa cheYALI che2015 vatawanda Kembo vati YALI yakavavhura pfungwa dzavo, uye vakatotanga kambani yavo yeBit Finance iyo yave kubatsira vanhu kubhadhara mari kunze kwenyika vachishandisa mhando yemari inonzi maBitcoin.
Ndakadzoka ndakatanga kampani inobatsira vanhu kushandisa Bitcoin kuita atinoti pachirungu macross border payment. Ndoma ekutoda kubhadhara mari kunze kwenyika. Kutaimira kwandakaita kwakuri perfect futi, nekuti mazuva ano zviri kunetsa kutumira mari kunze kwenyika nekuti mabhenga ana forex.
Vechidiki vanodarika 100 vakapinda pachirongwa ichi, uye gore rino pane 61 vari kuenda kuAmerica pasi pechirongwa ichi munguva pfupi inotevera. Chirongwa ichi chakatangwa na Barack Obama nechinangwa chekupa unyanzvi munyaya dzeutungamiri nemabhizimisi kune vechidiki vemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vamwe vagari vemuguta reHarare vanonzi vari kuronga kuratidzira nemusuwe muvhuro vachinyunyuta nekuramba kuri kuita kambani yakapiwa basa rekutevera zvikwerete nekanzuru yeWellcash ichiri pamahofisi ekanzuru. Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vari kunyunyuta nekuti kambani iyi ichiri kuita basa yakamirira kanzuru, kunyange hazvo paine mashoko ekuti kanzuru yakagura muchato uyu. Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMike Uchideme vanoti kanzuri yavo yakazivisa zviri pamutemo kambani yeWellcash kuti vakanga vaive kugura muchato, uye vakaipa notisi yemazuva 14 aya vanoti ave kukwana mumazuva mashoma anotevera. vachideme vanoti kunyange hazvo vakadimura chibvumirano chekushanda pamwe nekambani iyi ichamboramba iri pamahofisi avo kusvikira vapedzerana. Kambani yeWellcash yakapiwa basa rekufambira zvikwerete kwegore rimwe chete kubva muna mbudzi wegore rapera kusvika muna mbudzi wegore rino. Vagari vanonzi vane zvikwerete zvemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu nemakumi matanhatu emadhora zvavari kunzi vanofananga vachibhadhara kuburikidza nekupa kukambani iyi. Asi Mataredzi Mosva anonzi akati nzira dzaishandiswa nekambani iyi mukutevera zvikwerete izvi dzaityora kodzero dzevagari. Ngatinzwei hurukuro yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Kunyunyuta nekuda kuratidzira kwavari kuda kuita hazvina zvazvichabatsira, nokuti kanzuru yakatotenderana kuti ukama neWellcash tidambure. Saka kana paine vakuda kunyunyuta, pamwe vane dzimwe havo nyaya dzavakuda kunonyunyutira yeWellcash, nyaya yakatopera. Takutopedzisa mazuva ekusevha notisi yedu, because pakondrakiti yatanga tinawo tanga tiine maclauses enotice period yetermination, nekuti kana takuda kunogura muchato tinosevha nguva yakareba sei. Saka nguva iyoyo yakutosvika yekuti muchato uyu udamburwa. Vari kuita yatoti pachirungu reconciliation, vachipedzisa zvavanga vachiita vari kumaofisi, asi kuvanhu havachaende. Saka ava toda kuratidzira ava pamwe vane dzimwe havo nyaya.
Mumazuva amanga makapanana yekugura muchato, vanga vachiwira here zvikwereti?
Zvimwe zvinenge zvapa operational level, handiti the council policy is what you want to get from me. Kuti council policy yakamira sei? Council yakaisa resolution yekuti muchato neWellcash tichidimbura, management ikanyorera WellCash ichisa the notice period yetermination. Izvo sezvo zvakaitwa. Saka iko zvinezvi termination notice period painongoperawo muchato unobva wadambuka.
Notice period inopera rini vachideme?
Notice period i-14 days.
Makazivisawo here vagari pamusoro peurongwa ihwohwo une mazuva amuri kutaura enotice period iwaya, nokuti dzimwe nguva vanogona nguva ruda kuratidzira vasingazvizive?
Hongu, vagari vanoziviswa, tinovazivisa neparedhiyo, tinovazivisa nemanyuzipepa. Mastori anonyorwa nemajournalist kukanzuru pavanouya vachinzwa nyaya dzeWellcash ndo manotisi atichitova paiwayo kuti vanhu vazive kuti ndizvo zvaapo izvi.
Saka munotarisira kuti vangange vachibuda mumahofisi enyu riini? Nokuti dzimwe nguva vagari vari kungoona kuramba vari pamahofisi zvichiita kuti vafunge kuti vachikushanda.
Munoziva pane administration ka. Administration inofanira kupera kusvika zvinhu zvapera, zvinhu zviri administrative. Kana vane mari dzavanga vakacollecta kuvanhu, dzinofanira kuitwa reconciliation dzese. Zvokuti vabuda muofisi rini ndezvimwezvo, asi kuti vachiri kuenda here kuvanhu zviri different, nokuti vabuda here pavari kuita mareconciliations avo.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muPhilippines vanoti munhu anga aine pfuti apinda munzvimbo yekubhejera kana kuti kasino muguta reManila akapisa matafura anobhejerwa, izvo zvapa kuti paite chiutsi chinokachidza vanhu vanopfuura makumi matatu nevatanhatu vakafa. Aita izvi anonzi atora zvaishandiswa nevanhu mukubheja ndokuisa mubhegi rake ndokutiza nazvo, asi akazowanikwa afa mune imwe hotera. Zvinofungidzirwa kuti munhu uyu azviuraya. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakumbira dare redzimhosva repamusorosoro kuti ribvumire hurumende yavo kurambidza vafambi vanobva kunyika nomwe dzakawanda vechimoslem dzinosanganisira Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria neYemen. Vanokurudzira kuchengetedzwa kwemamiriro ekunze vanoti zvakaitwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvekubuda muchibvumirano chemubatanidzwa wenyika dzepasi rose cheParis Accord zvichakanganisa zvino muAfrica. vanotiwo vanotyira kuti mari inopfuura mabhiriyoni maviri emadhora yanga ichifanirwa kupiwa nyika dzichiri kubudirira mukurwisa kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze yeGreen Fund haichazoburitswi. Asi vaTrump vanoti vane chinangwa chimwe chete chinova chevanhu vemuAmerica.
As president, I have one obligation, and that obligation is to the American people. The Paris Accord would undermine our economy, hamstring our
work. Chibvumirano cheParis Accord waingova hwaro hwekutanga, kwete kuti chisungo chinobata munhu wose. Kubuda muchibvumirano ichi chinhu chinobatsira hurumende yeAmerica kune avo vanenge vachida kuendesa kumatare vasingafare nezvisungo zvacho. Semutungamiri wenyika, ndine donzvo rimwe chete chete. Donzvo iri nderekuchengetedza zvido zvevanhu vemuAmerica. Chibvumirano ichi chinokanganisa upfumi, nyaya yemabasa uye chinogona kukanganisawo kudyidzana kwedu nedzimwe nyika. Yasvika nguva yekugeza maoko nekubuda muchibvumirano ichi.
Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose. Chirongwa chemubayiro unopiwa nebazi rekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica cheRewards for Justice chiri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kune ani zvake ane ruzivo rungabatsira mukubata nekusunga ani zvake akabatsira kana kuuraya chizvarwa cheAmerica vaJoel Shram. Musi wa18 kurume 2012 vaShram avo vakenge vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vakapfurwa vakafa vari munzira kuenda kubasa muguta retaiz muYemen. Munhu akavapfuura akange ari pamudhudhudhu uyo wakamiswa pedyo nemotikari yavaShram. Panguva yavakafa, vaShram vaive mukurukuru uye vachidzidzisa chirungu paInternational Training and Development Center inova imwe yenzvimbo yave nemakore mazhinji ichiita izvi muYemen. Mazuva mashoma vaurayiwa chikwata chinoita zvakapfurikidza mwero cheAl-Qaeda mudunhu reArabian Peninsula chakabudisa mashoko ekuti ndicho chakange chauraya vaShram. Mashoko ane chekuita nemubayiro wakanangana navaShram ari padande mutande www.rewardsforjustice.net. Ichi chiziviso chehurumende yeAmerica chamaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Iye zvino tombokuendesai kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook.
Pachirongwa chemadzimai cheWomen's Roundtable takanzwa Honorable Nyasha Chikwinya, Mai Joyce Mujuru na Honorable Tokozani Kupe vachitaura ivo vachishora nyaya yemirizhonga. Tombonzwa kubva kwavari.
Section 17 yeconstitution yedu iri kuti 50-50. Saka patida kuti maconstituencies atida kutora semadzimai ndeachibvumirana ana mai Mujuru wacho, ana mai Kupe wacho ndokufamba neone word kumapati kwedu kuti masist edu ndeaya. Topinda ikoko kusemadzimai. Saka seja tumadzimai ndakaona tisingamboiti mirizhonga. Patinosangana nevarume ndopatinotanga nyaya.
Ini mai Mujuru, uno tina minister veWomen Affairs vari pano mai Kwinya. Tina deputy president veMDCT madam Kupe, ndivo leader weHouse kuopposition parties kuParliament. Isisu kubato redu reNPP ndofunga munongoza kuti tiri kuparidzira kuti tinoda runyararo. Bato redu haridi zvemirizhonga. Munga makatanga kuona meise mukavhunduka mu maona tabatana neMDC tichikurukura kuti nzira yatingatora nayo kuti tigadziridze kufamba pamwe chete inzira yeruziya yatinoti MOU. Isusu tiri kuti isusu mutemo wedu wenyika unotaura kuti munhu wese whether ari kuZimbabwe kana kuti ari kunze kwenyika ane kodzero rekuenda kunovhota. Vafara ndezvokuti kugadziriswe mutemo yekuti kuvhota kwacho mudhiaspora kuchazoitwa sei.
Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, mhanyai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mujanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvino zvinotombo kuendesai kune mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati kuti atiudze kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka muCapes United kuNational Sports Stadium mutambo watambwa nhasi.
Vatoreri venhabvu vakatyamadzwa nezvaitika nhasi masikati apo chikwata chavo cheCapes United chazvambaradzwa 4-2 nevashanyi veAl Ahly Tripoli yekuLibya muNational Sports Stadium. Hapana anga achitarisira kuti maGreen Machine angarohwe mumutambo uyu, asi paenda zvikwata zviviri izvi kuzororo yemaranjisi makepekepe anga atokandwa zvibodzwa zvitatu kare. Kunyange hazvo Ronald Chitiro naGlyph Zvirekwi vazobvisa nyadzi Al Ahly yanga yatoenda nenyika kare. Aka ndiko kekutanga kwapera gore nemwedzi mishanu kuti makepekepe arohwe National Sports Stadium uyezve kuti vazvambaradzwe zvakadai. Nezvaitika izvi, mamiriro eCapes United mumakundano aya amira netambo sezvo vave pasi pasi pegungano rezvikwata zvina iri nemapoints matatu kubva mumitambo mitatu. Chikwata cheZamalek icho chiri kutamba neUSM Alger ndicho chiri kutungamira pari zvino nemapoints mana, chakaenzana neAl Ahly Tripoli iyo yave nemapoints mana zvekare. USM Alger ine mapoints matatu yakaenzana neCapes United, asi vane mutambo wavari kutamba manheru aya. Vanotevera mutambo ndivo vari kuti Capes United yatobuda mumakundano aya sezvo zvisiri nyore kuti vanonokunda mumitambo yavo miviri yekunze kwemusha apo vachashanya kuAl Ahly Tripoli nekuUSM Alger. Mumutambo wavo wekugumisira vachatamba neZamalek muNational Sports Stadium, asi vakawanda vanoti mutambo uyu ungangoshaya basa nekuzvambaradzwa kwavaitwa nhasi. Zvakamira zvakadai, makundano ekasuraga Premier Soccer League ari kuenderera mberi achipinda musondo yegumi nembiri. Mitambo iripo yakamira seizvi: ZPC Kariba ine Bantu Rovers, Harare City ine Chicken Inn, Blauwe City ine Hawaii, kozoti Dynamos ine nzendo refu yakananga kuCholocho Pirates uko vari kunotambira mudhuri baba dzimu mangwana. Nesvondo, Highlanders iri muBarber Fields neTriangle ngezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makundano aya iri pamusha zvekare neChapungu. Mutambo wevavakidzani veShabani Mine neFC Platinum ndiwo uchavhara makundano emitambo eKasolaga Premier Soccer League esvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa chirongwa chava Mugabe chekusangana nevechidiki mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vaita musangano nevechidiki kumarondera mudunhu reMashonaland East pavatsoropodza nyaya yezvikwata zviri mubato ravo vachiti izvi zvauraya bato ravo reZANU PF. Vachitaura pamusangano uyu uyo wapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu, vaMugabe vati havasi kufara nekusawirirana kuri mubato ravo. Mashoko aya atsinirwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe avataurawo pamusangano uyu. Vamugabe vatiwo varungu vose vakasara mapurazi vachatorerwa mapurazi aya ogopiwa veruzhinji kunyanya vechidiki ava vasvitsa chikumbiro kumutungamiri wenyika chekuti havana kuwana minda pakaitwa chirongwa chekugoverwa kweminda kuvatema. Vamugabe vashorawo vamwe vakagoverwa minda vanonzi vari kudzosa varungu nerweseri vachiti hurumende ichatorera vanhu mapurazi kana vaine akawanda. Mashoko aya anouyawo apo ivo vamugabe nemhuri yavo vachinzi vane mapurazi akawanda. Vamugabe vatorawo mukana uyu kuzivisa kuti vane mapurazi ari mumatenganyika vachatorerwa kana vasiri kushandisa mapurazi aya zvakakwana. Munyori muboka revechidiki muzanu PF vakudzai Chipanga vafananidza vamugabe nengirozi vachiti kana vari pasi pano vakamirira Mwari. Vasati vauya kuzosangana nevatsigiri vavo, vamugabe vaita musangano neutungamiri hwevechidiki mudunhu reMashonaland East pamahofisi ebato ravo mumarondera pavanonzi vapirwa zvichemo zvevechidiki. Zvikoro zvemumarondera zvinonzi zvavharwa kuitira kuti musangano uyu uende mberi. Vamugabe vakatarisirwa kutenderera matunhu ose vachiita misangano yakadai nevechidiki. Tichiri panyaya yemusangano wavamugabe kumarondera uyu, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vajoy Mabhenge vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti kunyange hazvo vamugabe vati vashamiswa neuwandu hwevanhu vauya kumusangano vavo, vanhu ava vanenge vanga vachitoshamisikawo kuti vachiri kuda kuramba vachitonga ivo vave mutana.
Vamugabe somutana, somunhu wakura, vanhu vakutoita sezvinoshamisira kuti vari kuita zvinhu zvavanofanira kunge vagara vachingoita nguva nenguva kusangana navanhu. Saka iyi nyaya yakutoita sekuti inyaya huru huru kwazvo, vanhu vanenge vachitokatyamadzwa nekuvhunduka kuti vamugabe vasangana nevanhu, nekuti havachatotarisiri kuti vangange vari munhu anenge achikwanisa kusangana nevanhu. Tine hazvo kuda tingada kuti tipinde mune zvavanenge vachikurukura vaZulu kana manditendera.
Taurai zvenyutinzwi.
Kunzwa kwatinenge tiri kuita tichinzwa kuti vamugabe neivo vamwe vanenge vari vakokeri vemusangano vevanosanganisira vachipanga vanenge vaakutaura zvinhu zvinonyanyoendesa nyika kumawere, zvakafanana nekuti iko vanenge vaakuti vachena vakasara pavhu vakufanira kuchitorerwa ivhu iroro nekuti vaichengetedzwa navana vakaukonde. Paari kutaurwa nyaya yevhu, minda neminda iri kungonzi uku kune vhu rakadai, uku kune vhu rakadai, riri kuita kuti ringe richipiwa vechidiki atingati mastenzi ya zvatove pachena kuti ZANU PF haichazive mutsauko pakati payo sepolitical party nehurumende nezvinhu zveveruzhinji.
Vachipanga vataurawo kuti vamugabe vacharamba vachitonga kunyangwe vakafa, zvekuti politi biro inogona kutoitirwa kuHeroes eka ikoko. Munoona sei mashoko aya?
Vachipanga munoziva vaZulu, handizivi kuti vari kuda nyanzvi dzezvefungwa here kuzvipatara, kana kuti vari kuda godobori n'anga, kana kuti vari kuda muprofita. Ini maonero angu ndeyekuti pane chinhu charasika chikurukuru kwazvo mumafungiro avachipanga, nekuti mavachipanga munhu wechidiki, munhu wechidiki. Zvokwadi kuti tiite munhu wechidiki anorarama muZimbabwe ine vanhu vanotambura mutamburiro wavo uri kuitika watoziva tose, wekuti vanhu havana kana chokubata, kana mari yavanoshanda havaiwani, zvichikonzerwa naivo vamugabe. Zvokwadi munhu wovhura muromo wake woti kana mukafa tichatouya kuzoitira poluti bhuro ipapo paHeroes Acre. Kuraswa kwepfungwa, kuraswa kwepfungwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vajoy Mabhenge vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashoropodza zvikwata zviri mubato ravo reZANU PF vachiti zvikwata izvi zvauraya bato. Vamwe vagari vemuHarare voronga kuratidzira nemuvhuro vachinyunyuta nekuramba kunonzi kuri kuita kambani yakapiwa basa rekutevera zvikwerete nekanzuru yeWellcash ichiri pamahofisi ekanzuru. Mumiriri weAmerica muZimbabwe anoti achakurudzira hurumende yavaDonald Trump kuti irambe ichitsigira chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Aboni kumngameli ke na ayiqondile sibili laye kodwa ke indlela ayenza ngayo yiye engayisiyo yokufuna ukusebenzisa ama youth abantu abethu ama war veterans amlahlile kabafuna ukuzwa ngama campaign wona lawo kumbe ukusekela uiqembu lezano.
Umongameli Robert Mugabe uqhuba umhlangano omkhulu we-rally labasakhulayo edolobheni leMarondera esungula umkhankaso wakhe wokhetho lomnyaka ozayo.
Ubaba uNdlovu ngahlangana layo eMpandeni Mission ngo-1955 ezokwenza i-leather work lo-Joseph Kuyane. Emva kwalokho-ke sasesihlangana-ke kwezelizwe.
Amakhulu lamakhulu abantu babuthene e-amphitheater kobulawayo emthandazweni wokuvalelisa umuyi uSenator Nixon Kuchwekaya Ndlovu. Umculi olodumo oweqembu leSoul Brothers uBlack Moses Ngwenya usewekeleleni kwele Bhilitane lapho azathokozisa uZulu kusasa edolobheni leBirmingham. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe lamhlanje wenze umhlangano labasakhulayo edolobheni leMarondera lapho wacothoze ukudonselana okusebandleni lakhe esithi sekubulele leli bandla. Kubikwa bekulamabhasi angamakhulu amabili i-200 alethe abantu emhlanganweni lo bevela endaweni ezehlukeneyo njalo izikolo edolobheni leMarondera ezigoqela ize-primary bezivaliwe. Ekhuluma emhlanganweni lo ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu, uMugabe uthe kathakazeleli ngokwenzakala ebandleni lakhe.
Kuno kwanga kwakai rigwa wabunu mabrazi. Ndo nyaya cheti yoyo ya tinosoropo tsera mash east. Ameno kutibamba singa zonere. Wa angari resident minister kuno angari kaukondi. Ndiye anga achiwigiriza mabunu. Saka takazoona kuti kune mapraz anukwana 73. Kuchine mafamas ane mapraz 73. Saka nzvimbo idzodzo ndodzatiri kutarisa kuti vanenge vachida kupiwa mapurazi asi achava madiki nokuti vanhu vawanda. Kana tikapa 100 or 200 hectares, these are quite big farms.
Lawo ngamazwi kaMongameli Mugabe obekhuluma emhlanganweni weMarondera lamhlanje emini. Amazwi kaMongameli Mugabe agcizelelwe ngonkosikazi wakhe uGrace Mugabe othe laye okwenzakala ebandleni kuyamkhathaza kakhulu.
Kune ma witnesses aripo. Ma witnesses aripo kurwisa. Ne factionalism pasi, never another factionalism pasi. Aziende seri nyikamberi. Aziende seri zanu PF mberi. Tinofana kuratidza mamwe mapata asina nebasa risikuti isusu zvefactionalism muzanu PF hatizviite. Kana iri nyaya yeleadership tinomirira nguva yacho kana yakwana. Sorry. Kuti choenda tonosarudza maleaders edu zvakanaka. Tisingaite zvemvunga mvunga. Tiratidze kuti isu tiri vanhu vane gwara vanhu vakanongeka. Nokuti tikadaro we confuse the electorate. Mangwana tauya nezita raningi, mangwana tatrowa ini zita raningi, handifunge kuti chinhu chinoita kuti vanhu vaone kuti tiri vanhu vanofunga zvakanaka.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe obekhuluma emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMarondera lamhlanje. Umkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo kubandla lezanu PF umnumzana kuTsai Chipanga yena ufanise umongameli Mugabe lengilosi esithi ongahloniphi uMugabe ufana lomuntu ongakhonzi umlimo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Maxim Kandla olilunga njalo leNational People's Party ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya umkhankaso wakhe umungameli uraita kula problem lapha nekhona ngendlela yokuthi semele la ebantwini. Sibonile umjuru kwabhoda ama province lawa, sabona uTswangirai la ewarayunda la elandelana lama province bedinga usekelo oluqondileyo. Wabona kumngameli ke yena hayi uqondile sibili laye, kodwa ke indlela ayenza ngayo yiye engayisiyo yokufuna ukusebenzisa ama youth abantu abethu. Ama veterans amlahlile kabafuna ukuzwa ngama campaign wona lawo kumbe ukusekela uiqembu lezanu ngoba kuvele kuseso lomsindo laphana. Ama veterans wathela izinja, wathela ama tear gas, wabatshela lokhu lalokhu ukuthi abayihlala ka channel, watshela be army Victoria Falls ngalo ukuthi khona basuke betshele lento ze politics kodwa yiba babe introduce ukuthi khona umuntu ongelawo credentials kamela ngekhokhelele laphana. Namhlanje sokunguthi umama wangwakhe lo ufuna ungazani uyazimisamisa laphana ngalindaba le G40 le aqamele kuyo kakhulu umama lo. Sokungazani so amabutho lana ke likathe sibemele lokhala bekucitshe ngoba sokusenge sokuqondana lo wangkhaya. Xa kubothwankira ingali kumbe any other opposition leader ongelawo credentials akufuna ukuzwakala lokho.
Kodwa mnumzana nxa sikhangele singathi thina ukusebenzisa abantwana okuchoyo lokhu kasolungelo lomuntu inokhankasa.
Ilungelo lomuntu okhankasayo leliyana kodwa indlela bona abantwana abazasebenza ngayo yikho lapho abasebenzisa yona ilani into yabo liyana eyomsinto. Ngoba nasabona phambilini laphana iNational Youth Service lay endaweni zilezi ezabo khama TV lezinye indawo nje ezithile bedominator ke khona laphana zivele kwakungahambi amanye ama-political parties khona lapho. So yibo abazasetshenziswa hatho ukukhankasa kodwa ukubuyabetha abantu yikho singakufuniyo lokho.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo elilunga lebandla leNational People's Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Amakhulu lamakhulu abantu abuthene e-amphitheatre koBulawayo emthandazweni wokuvalelisa umuyi uSenator Nyson Kutshwekhaya Ndlovu obhubhe ngomvulo. Ngemva kwenkonzo isidumbu sakhe sithwelwe ngehelikopter sasiwa eHarare lapho azabekwa khona kusasa emathuneni amaqhawe esizwe awe-National Heroes Acre. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bonke abakhulume kulumbuthano bachaze uNdlovu njengomuntu obenenhlonipho njalo osebenza nzima kodwa elenkani uma kulolutho abelufuna. Umnumzana Edward Nkomo uthe wahlangana lomuyi ngo-1955 ezofundela ezezikhumba empandeni mission. uchaze umuyi njengendoda uqobo njalo ahlangana laye kulwela ezelizwe esebenza lomnye wabo uJoshua Nkomo uqala ezombangazwe ethi wayengumhlonishwa kubandla lezaphu.
Ubaba uNdlovu ngahlangana layo eMpandeni Mission ngo-1955 ezokwenza i-leather work loJoseph Kuyane. Emva kwalokho-ke sasesihlangana-ke kwezelizwe mazi njengomuntu owayesebenza lo mne wethu ubaba uDr. Joshua Nkomo.
Isikhulumi sedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uchaze umuyi njengomuntu owaqala ezombangazwe empandeni yesihlahla waya wakhwela ngomzimba wesihlahla ngazange afane labangena kwezombangazwe ngengatsha zesihlahla
ngokwenkulu emoyeni sisonke ngokwenkulu emoyeni sizaba sonke ngokwenkulu usuhlangane labanye abadala abaqala ukuhamba phambilini hlanganisani imimoya yenu ikhangele isizwe seZimbabwe ukuthi sibe labakhokheli aboqotho sibe nokuthula namhla naphakade.
Inkokheli zebandla lezanu PF ezigoqela umnumzana Obert Mpofu, umnumzana Absalom Skhosana lezinye bezikhona. Isidumbu sikamuyi sithwalelwe eHarare lapho akhangelelwe ukubekwa khona kusasa emathuneni awe Heroes Acre. Amadodakazi akhe abonge iZimbabwe ngokupha uyise inhlonipho yeqhawe lesizwe bethi umkhuhlane wemvukuzane yiwo omthetheyo bebonga lo nina ngesineke sokumonga lapho egula engazange adinwe. USenator Ndlovu ubhubhele emzini wendodakazi yakhe eseBabs ngomvulo njalo uchiye umkakhe unkosikazi Sithokozile Ndlovu, amadodakazi amabili uSifiso loEve kunye labazukulu abambalwa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM, lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokwenziwa ngumongameli Robert Mugabe lenkokheli yamabandla aphikisayo asebeqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Asingakangeni esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Inkokheli yamazwe omhlaba ziveze ukudana ngenyathelo eselithethwe ngumongameli Donald Trump welemelika lokuphuma kusivumelwano esiphathelane kwezomkhathi eseParis Climate Accord. Umongameli Emmanuel Macron weFrance kanye lenkokheli yamazwe yawe European Union bathi umnumzana Trump wenze iphutha elikhulu. Asizweni umongameli Trump esethula umbiko wakhe wokuphuma kusivumelwano lesi.
As president, I have one obligation, and that obligation is to the American people. The Paris Accord would undermine our economy.
Njengomongameli weMelika, kungumthwalo wami ukuthi ngenze okusuthisa abantu belizwe lami. Isivumelwano seParis asilungelanga intuthuko yomnotho welizwe lethu. Siphazamisa izisebenzi, silulaza ukuzinza kwaleli lizwe njalo kusifaka enkingeni yokwephula imithetho yomhlaba njalo silukhuni kweleMelika okwedlula amanye amazwe omhlaba. Ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi siphume kusivumelwano seParis Accord.
Lawo-ke ngamazwi kamongameli Donald Trump embikweni wakhe wokuphuma kwisivumelwano seParis Accord. ababona ngezomkhathi emhlabeni jikelele bathi ele Ethiopia lilakho ukubhekana lendlala enkulu kakhulu lonyaka ngenxa yokungananga kahle kwezulu osekuthiye izigidi ezithobami nembili zabantu balelo lizwe ezibhekane lokusilela okukhulu kokudla. Kumaviki phose amathathu adluleyo sibike ngokunyamalala kukaMthabisi Mhambi indodana yowake waba isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube umnumzana Joshua Mhambi ese-South Africa. Abomdeni kaMhambi besebe budule ezibhedlela emajele lasemochari eJohannesburg bamswela undoda lo. Kodwa lamhla siyathokoza ukubika ukuthi uMthabisi yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye utholakale ephila lanxa elaliswe esibhedlela ngemva kokwehlelwa ingozi yemota. Sixoxe loyise umnumzana Joshua Mhambi wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Siqala ngokubonga abantu ngokuxhasa ngemthandazo ngengxoxo langendleko ebezikhona siqhuba ukudinga umfana. Lokho ke ukumbona kukhulula inhliziyo lemoya lemphefumulo sijabule kakhulu njengemuli ukuhlangana laye. Imbali yokulahleka kwakhe mbungabonakali kwakhe ukuthi wasuka endlini wagatha iteksi lapha kade ngamateksi kodwa ngokwekhaya ikhombi eyayisiya lapha asebenzela khona. Leyo khombi yasingena engozini walimala kakhulu kakhulu kakhulu. Sidinga ke khonapho satshela uthi oyedwa obesekuleyo taxi ususelwe kusibhedlela othiwa iJohannesburg Hospital but wafika watshona. Sihamba sayacinga thola ukuthi lowo muntu hayi kayisuki mfana. So besilokhu esibhoda ngesibhedlela lamapolice station sibuza sidinga kubolindela ngathi ngathi cabangela into ezehlukeneyo. Kanti-ke umfana ngesilungu bathi he was unconscious from the 15th. Until 3 days ago, lapha aphaphame khona. Siqalisa ukubona okwenzakalayo, wacasisela onesi-ke ukuthi hayi mina ubaba nguzibane lo mama, inombolo zabo yilezi. Ngo-7 izolo ngise-ofisini ngathola ucingo livela kuleso sibhedlela bengitshela ukuthi kulo muntu umfana lapho othi nguMthabisi Mhambi uthi uyise nguJoshua. Ngakuvuma lokhu ukuthi yini basebesingigijima ngifika esibhedlela. Ngathola sibile kuthiwa i-high care ward. Ulamanxeba ulimele ilihlo lenkalathi enxeba ekhanda lapha abadabula khona bezama ukususa ikhazi elaselingene engqondweni lapho. Yena-ke ngokuma kwakhe ayizijabulele iyahleka kodwa akanelisi ukukhuluma ngalokho uyabhala phansi into afuna ukuyitsho. Kuvikela izayo kungenzeka ukuthi bamkhiphe abe sesiba ngekhaya.
Odokotela bathi nxa bekhangela amanxeba akhe ukuphola kwakhe kungathatha isikhathi esinganani.
Bona bebebabazi ukuthi nxa uqhathanisa ngosuku engena kwakukubi sibili kungathembisi. So ivele ezimbili lezi kusiya kule sithathu kukhanya ukusila kwakhe kuphangisile. So ukusila kwakhe hayi kuyaphangisa kutsho ukuthi abantu abathandazayo le mthandazo yethu iyezwakala kusomandla. Iyazibobothekela indoda yakhona iyadla kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Joshua Mhambi owake waba isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Umculi olodumo weqembu le-Soul Brothers uMoses Ngwenya owaziwa kakhulu ngelokuthi Black Moses ochaya ipiano lokunye okufanayo kuqembu leli ukwele bhilitane lapho azacula khona ingoma ezijiyeneyo emphakathini kusasa eBirmingham. Wenza lokhu okwakuqala kulelo lizwe kulandela ukubhubha komunye wakhe uDavid Masondo oyekhalela ingoma eziningi kuqembu leli. Ungwenya utshele uGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi le-VOA Indebele ukuthi iqembu leli livela kude njalo lizatshaya ingoma ezijabulisa uZulu.
I-Soul Brothers yaqala ngo-1975-76 kusibuyi Moses Ngwenya no-David Masondo no-Zenzele Mkhulu. Abarikanzelo no...
noTuzamthembu.
Ye balithanda abantu bezimbabwe akwatshela ukuthi wena ubathanda kanganani.
Baba basithanda kakhulu ngiyabazi. Yazi basithanda kakhulu ezimbabwe futhi sizele bona la sizobadlalela zonke ingoma zabo abathande abathandayo uhamba ntombi njalo kuhlupheka yebona labo ohluphekile sicela ukuthi abeze nje abafowethu sizele bona kahle kahle la yazi banalo abagcwelene basithanda abeze la bazobona ishow yethu.
Nxa sikhulubona ngomculo wenu ngicela ukutshanje kancane eyodwa.
Okay.
Ye, akusheleke baba Moses lapha ke isitotobalo segoli kujoni la.
Kusukuthi ke egoli futhi ngoba egoli i-town eligcwele abantu kakhulu and abantu basuke emakhaya bayosebenza bafuna imisebenzi egoli. Kusukuthi wena-ke nawe uma usegoli ungawuhlali ulele njalo fanele uvuke ngoba la egoli wonke umuntu uyavuka aziphandele ayosebenza asebenzele imizi yabo. So uma sethi vuka sithothobala kusegoli la awubone ukuthi isimo sinzima. Isimo sinzima umhlaba wonke ejikelele kungasuke babukhaya bese uze egoli fuke egoli ungabona ukusebenza ngoba egoli kugcwele abantu abasebenzayo. Isho njalo ingoma.
Nxa singakhuluma-ke ngeshow ebuyayo yena leyo isho leyi uthembisana abantu ukuthi uzashaya ukuthi
isho sithembisa abantu ukuthi abeze bazobona iy'ngoma ze-Soul Brothers ezindala abangakaze bazibone sizidlala.
Lo-ke nguMoses Ngwenya, umculi olodumo oqembu le-Soul Brothers, ekhuluma-ke lo Gibbs Dube we-Studio 7 esebhilitane kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwe-Facebook.
Ithi Woza Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile.
Lokho sikwezwa umculo lamhlanje kuhlelo Woza Friday. UZulu waseSouth Africa uvame ukusekela umculo wabadabuka kulelo lwizwe kuphela, hatshi abadabuka kwamanye amazwe. Kodwa kathesi ungathi seqalile ukwamukela abaculi abadabuka eZimbabwe abafana labo Ja Prazer, uBuffalo Soldier, Oliver Mtukudzi, Malcolm Ncube owaziwa ngabaningi ngegama lokuthi DJ Radix labanye. UDJ Radix wethule ingoma yakhe yakuqala ejabulelwe ngabaningi kwele South Africa ngomnyaka ka-2015. Manje usephinde wakwatsha esibili elesihloko esithi Malume, layo ekhanya isidla ubhedu sikhuluma nje khona le eMzansi. Ukuze sizwe okuningi mayelana ngomsebenzi wakhe wokuba ngu-DJ kwele South Africa yena edabuka eZimbabwe kanye lengoma yakhe entsha le, uMike Hobe weStudio 7 uxoxelaye.
Radix, you got that fire, baby. Pretty black.
Music ngiqale in 2015. Bese experimenta nje, you know, bengilala nabangani bami. Ngaba nenye idea about a Pretty Black Rose. Actually, ngibona isithombe on the internet. Yabo, i-concept ngaba ukuthi intombi enhle yona. Mara yinhle kakhulu ukuthi it's almost you can compare the girl to a Pretty Black Rose because ubuhle bakhe buthumaza.
Awungitshele ngamafishane umculo lo ochiyeneyo ingoma lezi eziyi-4.
Ingoma elandelayo bengizwa Sweet Escape feature uRizin, Ginger Trio and Kyle Dage, and then after that nenza a dancehall influence song ebizwa 25 Life neDR nomunye umgida kambizwa uThimosabi. And then round about the same time, when you know, that's the one ekhume manje with Youngster and Maralda.
Njengomuntu odumayo kwele South Africa, uzaqala nini ukusebenza labantu abaphume eZimbabwe?
Well, I've done a few collaborations with abantu baseZimbabwe. Njengoba ngishilo ukuthi le ngoma oqala ngiyenze noTaiwan, uTaiwan nangaseZimbabwe. And then the third song, 25 to Life, ipiti yakhona ngiyenze nomshita kambizu Mr. Camera.
Radix, you got to fire, baby. Hey, what you throw it at me, it's murder.
Ukhangela ukuthi uzavukhipha ingoma entsha nini?
Okay, so le ngoma ngizoyibopha manje. Ngiyenze no Kimo Sabi, the guy on 25 July. It's something very personal, something that ngithandayo, like it's a very emotional song. And then also the music video for le ngoma le yokugcina Malume, it's coming now mid June. She don't get 25 to life, so if I take her home with me tonight, she don't get 25 to life.
Laba belesifiso sokulalela ingoma zakho lezi ezidumayo, abo Pretty Black Rose, labo Malume, bangazithola ngapi?
Sikhona ku YouTube, iTunes, SoundCloud, igama uDJ Rade, and then phambili wa lo gama kubhalwe Fire Baby, and then Fire Baby wakhona umspela FYABABY.
Ngumdumo walezinsuku otshaywa ke ngobunono othiwa umhlabeleli weZimbabwe ke uDJ Radix, igama lakhe lona lokuzalwa kunguMalcolm Ncube ohlabela ke eSouth Africa. Hayi, siyabonga ngengoma yakho emnandi ke DJ Radix. Esigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Robert Mugabe uqhube umhlangano omkhulu we-rally labasakhulayo edolobheni leMarondera. Amakhulu lamakhulu abantu babuthene e-amphitheatre kobulawayo bevalelisa umuyi uNelson Khutshwekhaya Ndlovu, igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.